vachamisa vataura mashoko aya pamusangano kuziya kuchengetedzwa kwevatori venhau panguva yesarudzo. Wange wakarongwa neZimbabwe Union of Journalists, ZUCH, Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe, pamwe neMedia Alliance of Zimbabwe, MAZ, vati vatori venhau vanofanira kupiwa mukana wekupakurira veruzhinji mashoko kuti vakwanise kuvhota vaine ruzivo rwese rwavanoda.
Tachitaura kuti nyaya dzesarudzo kuti dzive zvakanaka, vanhu vanofanira vane mashoko. Saka vanhu vese vanofanira kubvumizwa kuti vange vachiuchika mashoko uye vachikwanisawo kutura mashoko zvakasiyana siyana. Asiwo pane zvoda kurongwa paurongwa kana kuti mapolicies enyika. Majournalists emunyika muno vanofanira kupuwa kodzero dzekuti vaitewo sezvinoita mamwe maprofessions. Mukaenda kun'anga dzine maitiro adzo, mukaendawo kuvaprofita nemachechi vane maitiro avo, mukaendawo kunotarisa kune vapusa vapusa vane maitiro avo, nemagweta ane maitiro avo. Majournalists anofanira kupuwa mukana wekuti ange ane marongero avo.
Vatiwo makambani ehurumende akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation haafaniri kushandiswa nemapato ezvematongerwo enyika uye ngaaite basa ravo zvakajeka uye zvisingakonzere kusagadzikana munyika.
Naizvozvo vana ZBC nemamwe manewspaper muno munyika tiri kuvapa kurudziro dzokuti tisavavana. Nana Studio 7 tisavavana. Ndakaona mazuva ana ndisiye kuti muri kunyanya kutema musina kwamakarerekera ese kutaura kwenyu kana kuti pane kwamunorerekera, asi zvinhu zvikuru ndezvekuti vanhu vapuwe nguva nemukana wokupa mashoko avo nepfungwa dzavo panguva dzose.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vatori venhau vanoita basa rakakosha uye TCCC ichavachengetedza pamisangano yayo yese.
Tavimbisawo kuti nesu tichaona kuti majournalists paanoita basa, kungava kumisangano yedu kana kuti matinobatwa mundima dzedu, hatidi kuti munge mune masoso kana minzwa ingabaya majournalists edu.
Sachigaro wemisa Zimbabwe Board of Trustees vaChrist Chinaka vatenda vachamisa nemashoko avo.
Vativimbisa ivo kuti pavanenge vachiita misangano yavo, pavanenge vachiita mabasa avo ezvematongerwo enyika, vachange vachikoshesa kutorwa nekupepetwa kwenhau, vachange vachiedza kushanda nevanotora nekupepeta nhau kuti mashoko ange achibuda zvakanaka.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muMazi vaNigel Nyamutumbu vanoti vemapato ezvematongerwo enyika havafaniri kuvhiringidza vatori venhau kunyange vasiri kufara nebasa ravo.
Kana vasiri kufara nekushambadzwa kunenge kwaitwa nhau mawairesi nhau mazvivhitivhiti, vane matanha vanokwanisa kuti vatore. Matanho iwayo haana mhirizhonga.
ZUCH, MAZ, MISA Zimbabwe nemamwe masangano anomirira vatori venhau munyika vari kuita misangano nemapato ezvematongerwo enyika vachiita zvisungo zvekuti vatori venhau vachengetedzwe nguva dzese, zvikuru sei panguva yesarudzo apo vanonyanyoshungurudzwa vari pabasa nevemapato aya pamwe nemapurisa. Masangano evatori venhau aya akasangana nebato reZANU PF nemusi wechipiri, uye bato iri rakavimbisawo kuchengetedza vatori venhau. Vakaitawo kare chisungo chekushanda murunyararo nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Masangano aya achasangana nebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Zvichakadai, TCCC yakurudzira veruzhinji kuti vaende kunoongorora mazita avo kuti arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll, iro richavhurwa mangwana neZimbabwe Electoral Commission kuitira kuti vagadzirise kana pachinge paine zvisina kunyorwa zvakanaka. Izvi zvataurwa nevakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi. ZEC yakazivisa kuti chirongwa chekuongorora mazita ichi chichatanga mangwana, chichivharwa nemusi wechitatu svondo rinouya, uye chichange chichitanga nenguva dza7 mangwanani kusvika nenguva dza5 manheru. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangujam.